Vawa mambo varamba chikumbiro chemuchuchuzi amaichedza muhwanda vaka chekuti vakara vabhadhara mari inosvika zviuru makumi matanho emadhora emari TGS. Amai muhwanda vaka vange vatizve vakara vasabvumidzwe kutaura pamusangano nezvematongero enyika kusvika nyaya yavapedza kutongwa. Asi mutongi wedare vabvumirana negweta ravasikala vaalekinzade hama avo vati mari yanga ichidiwa nehurumende yakawandisa uye vasikala vane kodzero dzavo dzekuita basa rezvematongero enyika nekudaro kutongwa kwavo hakungatadzisi kuita basa iri. Vamutade hama vati pamusoro pekubhadhara mari yechibatiso kudaro redzimhosva kupikita vasikala vanzi vagare pamba pavo St Mary's kuchitungwiza uye vaende kukamba yemapurisa kamwe chete pavhiki yekunomang'ara.
Hanhasi tatauya kuzokumbira mari yechibatiso kuti vajobhikala vatongo vachibva kunze. Saka mushure mekunge tataurana nemuchichisi tazoisa nyaya kudare. Dare rikaona zvakakodzera kuti vasikala vanofanira kutongwa vachibva kunze. Saka vazopuwa maconditions acho ekuti vachagara sei vari kunze. Vakanzi vabvise $5,000 RTGS varamba vachigara kumba kwavo vagozvitaridza kumapurisa chishanu chega chega. Nguva dzabetween 6 AM and 6 PM vozozoka kudare vhiki rinouya musi wa24.
Munyori mukuru webato reMDC vaCharlton Wende avo vanga vari padare pamwe chete nechaunga chevatsigiri vebato ravo vati vanotambira nemufaro kuti mumwe wavo apuwa mukana wokutongwa achibva kumba.
Tinonzwa kufara kukuru nekuti vasikala vaakukwanisa kuburiswa kuti vaende kumba vanosangana nemhuri yavo and kuti vaende vanomirira vagari vekuzengeza West kwavanondo mutungamiri weparliament. Tinofara chaizvo because dare raona zvakakodzera sekutaurwa kwangu chiswa nemagweta edu anga achimirira vadopstar kuti nyaya yakadai haizi nyaya yekuti munhu angazi agare mukoti handia. And also chimwe chatifadza ndechekuti varamba kuti vasikala varambidzwe kutaura kumarayo zvichireva kuti vasikala vanokwanisa kubuda vachikontinua nebasa ravo because mutungamiriri webato redu remhuku.
Mushure mekupuwa kwavasikala mukana wekubhadhara mari yechibatiso vatsigiri veNDC vange vauya kuzovatsigira vabva vatanga kuimba vari panze pedare vachipembera. Izvi hazvina kufadza mapurisa anga akawanda padare apa ayo aedza kuvanyararidza asi vakundikana. Vasikala vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende apo musi wa6 kunguru vanonzi vakati vachabvisa mutungamiri wenyika waima seMnangagwa Panyanga gore ra2023 resarudzo risati rasvika. Vasikala vanotarisirwa kudzoka kudare kupikita musi wa24 mwedzi uno. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujere kwemakore makumi maviri. Ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Ganzi Maramba.